kwatapiwa mapurisa vari paground ari kuti vanga vachiita yatinoti pachirungu unfunctioned gathering in terms of mopa. Saka ndo mhosva yachona iyoyo. Noting authority ari kuti haana chaanga achiziva azongonzwa vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza dzimotikari pamba. Saka ndo zvandikutaura kuti panga pasina kutevedzera mutemo sezvakataura pasi mopa.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edare paground futi ravandati vachiri kuongorora zvifamba sei. Kana pane mashoko akazara chinenge tichizozivisa nokufamba kwenguva.
Kuyawo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza assistant commissioner, pane update yatiane mapurisa here?
Tichiri kuongorora kana pane zvinenge zviripo tinozivisai nokufamba kwenguva.